Mr. Semtunga Miri, wedu president wanga wari kugwanda vachitaura nema citizen mayerana newaro wekuti tichafamba sei but chatataringa is to thank the people of Gwanda particularly panyaya yekuti votera zvine mutsindo by election rakapfuura yatinoti celebration of victory rally.
Tinoona kuti mwimwe misangano yaimboitwa nebato renyu kana magungano maiita dambudziko nemapurisa nhasi hamuna kuwana here dambudziko rimwe chete?
Kuno kugwanda hatina kuita dambudziko. Dambudziko harisi remapurisa, dambudziko nderezano inenge ichida kushandisa mapurisa kuti vamise maprogramu zedu. Ndosaka isusu takataura takavaudza ivo vezano yatinoti to put them on notice kuti isusu were legitimate political party hatizomisi nezano kuita maprogramu yedu. Ndosaka taenda nhasi tiri kugwanda nezuro tatiri kumazambuzi kumatebelen south vanhu vachifara vachiratidza kuti vanomira nemusangano uye vanhu vari redi kuti munyika muite shanduko.
Sarudzo dzapfuura vasiziva vanhu vaakutarisira kuti bato renyu ringe richizadzisa zvarakavimbisa zvakaita kuti ringe richisarudzwa. Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vekugwanda?
Gore rino takaparura hwaro rinonzi citizen action for change, zvinhu zvatinenge tichiita kuti munyika muite shanduko. Saka zvinosanganisira marural programs, zvinosanganisira nyaya yemapolicy dialogue taakugadzira yatinoti iyo new Zimbabwe blueprint kuti Zimbabwe idzva tinofanira kuivaka sei, uye nekuti pati veiwanike mukomiti yatinoti nechirungu party in the community.